Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 22, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vashandi vehurumende vosunga kumborangwa mabasa kwemazuva maviri svondo rinouya vachimirira kuona kana hurumende ichigadzirisa zvinyunyuto zvavo zvemihoro kukundikana kwayo warangwa mabasa kwenguva yakareba. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition chekuti rirase danho remapurisa rekurambidza kuratidzira kwevanhu kwanga kwakarongwa kuitwa nhasi. Hurumende inovimbisa zvakare kuti ichaferefeta nyaya dzose dziri kupomerwa mamwe makambani ezvizvarwa zvekuChina zviri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu. Chikwata chenhabvu chine mukurumbira cheDynamos chopinda munzira kuenda kuulawayo kunosangana nechikenini chisina vatambi vacho vashanu vane mukurumbira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano ose anomirira vashandi vehurumende ari mubatanidzwa weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions asangana nhasi muHarare akabuda nezvisungo zvekuti vashandi vose vehurumende vamborangwa mabasa kwemazuva maviri, chitatu nechina svondo rinouya senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo nenyaya dzemihoro nemashandiro avo. Asi musangano uyu wasungawo kuti kana hurumende isina kutora matanho pazvikumbiro zvevashandi vayo nekukasika, vashandi vachazopinda mukurangwa mabasa kwenguva yakareba muna Gunyana. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende sezvo tatadza kubata munyori mukuru wesangano rinopinza vashandi vehurumende mabasa Republic Service Commissions vaJonathan Utaunashe. Asi Ivanzi Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wePTUZ vatakawafira Zhou kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano wavashandi vehurumende mafederation amaunions waitika nhasi muHarare. Pakurukurwa zvakawanda zviri kubva kumamembers, panga pari kuti vanhu varikuda kuti pave neindefinite strike sezvo hurumende isina zvayakauya nazvo zvitsva kusvika pakupera kwezuva ranezuva. Asi mushure mokuhungurura zvakawanda, chisungo chazobuda nechekuti paite strike mazuva maviri, national shutdown Wednesday and Thursday next week. Ichi chiri chiratidzo kuhurumende kuti vashandi vanoda kuti hurumende itaure nevashandi vayo. Hongu mazuva angaita semashoma, asi muratidzo wekuti vashandi vanoda kutaura nehurumende, kuri kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvichitevera mazuva maviri enational shutdown. Vashandi vehurumende vakazvipira kuramba vachienderera mberi, zvikuru sei panozovhura zvikoro.
Hurukuro idzi dzava nenguva yakareba dzichingoitwa, hurumende iyi muri kuona here ichizobvuma kudayira kuzvichemo zvenyu izvi?
Tingawaridziri hurumende jira, but zviri kuhurumende kufuka jira kana kuwarira. Isu chatinoona ndechekuti kana hurumende yatadza kupa response, tinofanira kuuyawo neequal response kuintransigence and arrogance yehurumende.
Avanga vari vatakavafira Zhou vanove mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, sangano riri mubatanidzwa weFederation of Zimbabwe Educators Union, vari parunare naIvanzi Zininga weStudio 7. Chakadaro, dare redzimhosva rarasa chikumbiro chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition chekuti dare rirase danho remapurisa rekurambidza kuratidzira kwanga kwakarongwa kuitwa nhasi nevanhu vachinyunyuta nemamiriro akaita zvino munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nedzeupfumi. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rasvitsawo gwaro renyunyuto kuZimbabwe Human Rights Commission pamwe neParamende. Tabata sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi.
Urongwa wetanga tina o Suez Crisis in Zimbabwe Coalition kuti tiratidzire migwagwa zvara nhasi. Hauna kuenderera mberi nokuti mapurisa akaudzivisa vachiti hatina kutedzera zvimwe zvinodiwa mumutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Taenda kumatare techinyunyuta pamusoro pechinhu ichocho techiti mapurisa akatishevedza, havana kumbotaura nezvazvo, havana kana kumboturakidza pavanoda kuti pagadziriswe. Asi matare ati hazvina kuipa zvakaitwa nemapurisa. Saka hatina kuenderera mberi nekuti kumatare tatadziswa, kumapurisa tatadziswa.
Zvii zvamuri kunzi makanga musina kunge maisa mugwaro renyu kumapurisa?
Mapurisa haana kutaura kuti chii chanyanyo kuti vanyunyute pamusoro pegwaro redu. Gwaro ravo rangoti chete hamuna kutedzera zvose zvinodiwa. Asi zvetanga tichiona inyaya yekuti takarivara kuisa nguva inotanga procession yedu nenguva yainopera. Saka taakuendazve kuti tipe imwe notification ine zvese zvinodiwa zvinotarisirwa pamutemo wese, zvese tichavapa zviripo zvese. Tovaudzazve kuti tine rimwe zuva ratinoda kupinda tichiratidzira pamusoro pezvinhu izvozvi.
Saka urongwa uhu mavakuuendesa mberi kuzuva rarini?
Tiri mudishi rekuronga tichitungamirwa nemagweta edu kuti tiite zvinhu zvese zviri kudiwa. Tichazivisa zuva ratinenge tawirirana kuti ndozuva ratakunyorazve kuti ndozuva ratichada kuti tiratidzire tichinyunyuta pamusoro pezvinhu izvi.
Sachigara veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPita Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Boka rinoona nezvebvunzo reZimsec razivisa nhasi kuti mukana wekubhadhara mari yebvunzo dzegore rino wavhurwa nhasi uye uchavharwa musi wa29 mwedzi uno. Zimsec yazivisa kuti vari kunyora bvunzo vachakwanisa kubhadhara nemari yemunyika, madhora ekuAmerica kana rand rekuSouth Africa. Vachange vachibhadhara nemari yemunyika vachange vachishandisirwa musika wemari yekunze wedhora rekuAmerica richitengeswa nemadhora 454 kana kuti $1 to $454 Zimbabwe dollars. Izvi zviri kuuya kunyanga hazvo mutengo wedhora rekuAmerica pamusika webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe uri madhora 403 emari yemunyika padhora rimwe chete rekuAmerica. Hurumende yavimbisa zvakare kuti ichaferefeta nyaya dzose dziri kupomerwa mamwe makambani ezvizvarwa zvekuChina zviri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Izvi zviri kuuya hazvo apo muzinda weChina muZimbabwe uri kupomerwawo mhosva yekutyisidzira bepanhau reThe Standard rakanyora dzimwe nyaya dzine chekuita nezvimwe zvizvarwa zvekuChina. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vakaizi Sparadza vanoti hurumende iri kuferefeta makambani ose anonzi ari kutyora kodzero dzevashandi semashoko ezvemutevedzeri wegurukota rezvevashandi muparamende nezuro.
Zvakapindurwa nezuro muparamende naDeputy Minister weSocial Affairs vakati ivo vachanofeyafeya nokuti ndobazi ravo ndorinoita izvozvo zvelabor. Saka vakati vachanofeyafeya izvozvo zvose zviri kutaurwa izvozvo kuti vaone kuti ichokwadi here kana kuti kwete. Asi tinokurudzira kuti vane mari dzavo vari kunze free kuuya muZimbabwe kuzobatsira kudevelopa nyika yedu. Vese ivavo tinovada kuti vauye muZimbabwe, asi vanoita izvozvo vachitevera mitemo yedu yemuno munyika.
Izvi zviri kuuya paita ropa rakaipa pakati pebepanhau reThe Standard nemuzinda weChina muZimbabwe. Muzinda weChina uri kupomerwa mhosva yekutyisidzira vatore venhau reThe Standard vakanyora nyaya dzaipomera zvimwe zvizvarwa zvenyika iyi mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Bepanhau iri rakanyorawo nyaya richipomera zvizvarwa zvekuChina mhosva yekusvibisa nharaunda, kuba zvicherwa, kuchikora kodzero dzevashandi uye kuita zveori. Mutevedzere wemupepeti wenhau mukuru weThe Standard vatanga ichipangura vanoti havasi kuzobvuma kuchisidzirwa kuti vasanyore nyaya dzakadai.
Hakuna kana umwe chete zvake wemakambani atakanyora nezvavo tichiburitsa nokutsoropodza mashandiro avo. Hakuna wakauya kwatiri pevemakambani ava.
Asi mutauriri wemuzinda wechina muzimbabwe akanyora padande mutande retwitter achipomera bepanhau iri mhosva yekunyora nyaya dzekunyepa. Mutauriri uyu asina kudomwa nezita atiwo The Standard iri kunyora manyepo ari kushambadzirwa nemasangano akazvimirira anowana rutsigiro kubva kunyika yeamerica akaita seInformation for Development Trust aine chinangwa chekukanganisa ushamwari hwenyika yeZimbabwe nechina. Muzinda wechina wakavimbisa kutorera vatore venhau ava matanho akaomarara asi havasina kutaura kuti ndeapi. Asi vachipangura vanotiwo nyaya dzavakanyora dzine humbo hwakakwana.
Tive Standard tinoshanda zviri pajekerere uye hatina ukama hwerima kana mubatanidzwa wepasi pemvura nani nani zvake mukushanda kwatinoita.
Vachipangura vakati makambani aya akasununguka kuuya nehumbo hunopikisa zvavakanyora kana kuenda kunomhanara kusangano revoluntary media council Zimbabwe kuti rivayananise. Mushandi mubazi rezvekuburitswa kwemashoko pamuzinda weamerica munyika vasizani weza vanobvuma kuti vakaona chinyorwa chakaburitswa ichi asi vanoti hachitaure chokwadi maererano nerutsigiro rwavanopa kumapepanhau akazvimirira. Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko varashwit mukundu vanoti mashoko emuzinda wechina anotoratidza simba guru rine nyika yechina pamusoro pehurumende.
Nyaya yekuti machina anotyisidzira vatori venhau kunyanya vebepa reStandard inoratidza simba ravainaro pamusoro pehurumende yezanupf kuti vanogona kutaura vachityisidzira zvidzvarwa zvemuzimbabwe pamusoro penyaya dzinenge dzanyorwa mumapepanhau.
Sangano rechamber of chinese enterprises in zimbabwe richinyora padande mutande retwitter rinoti kunyange dzimwe nhengo dzaro dziri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi handi makambani ose ekuchina ari kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Masangano anomirira vechidiki munyika pasi peNational Association of Youth Organizations anoti hurumende ngaimbomira kudzora chirongwa cheNational Youth Service kudzamara yaongorora mhosva dzese dziri kupomerwa vechidiki vakambopinda muzvirongwa zvakadai apo chakaparurwa muna 2001 kusvika pachakamiswa muna 2007. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakataurwa nemukuru anoona nekufambiswa kwezvirongwa munayo vaMcDonald Munyoro muchichemo chavo kuparamende zvichitevera urongwa hwehurumende hwekuda kumutsiridza chirongwa cheNational Youth Service.
The government should appoint a commission of inquiry into the alleged human rights violations and violence committed by the past NYS program graduates in order to establish what actually went wrong.
Hurumende ngaiumbe komisheni ichaongorora mhosva dzakaparwa nevakambopinda muchirongwa cheNational Youth Service kuti iongorore kuti chii chaiitika uye kuti pave nekupodza marwadzo zvikuru sei kune avo vakatyorerwa kodzero dzavo.
Vamunyoro vakati chirongwa cheNational Youth Service chakanaka asi hurumende inofanira kutanga yagadzirisa zvakakanganisa chirongwa ichi pekutanga uyewo panofanira kuva nemuonera pamwe munyika kuti chirongwa ichi chofambiswa sei. Vechidiki vakapinda muchirongwa ichi vaipomerwa mhosva dzekuita zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF uye kushandiswa muzvirongwa zvaityora kodzero dzevanhu zvakaita seOperation Murambatsvina. Masangano akaita seAmnesty International, Amani Trust neZimbabwe Women Lawyers Association akaburitsa humbowo achipomera vechidiki ava mhosva dzakawanda dzakaita sekubata chibharo nekurova vanhu. Nekuda kwaizvozvo vamunyori vati vakawanda munyika vanotya kana vakanzwa nezvechirongwa cheNational Youth Service. Izvi zvatsinirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira vechidiki reYouth Forum vaAvoid Masiraha.
Asi chakanyanya kutikoshera isusu seYouth Forum kuziva kuti ndezvipi zvatiri kuenderesa mberi nekuva nechirongwa ichi. kunyange zvakanaka asi chinofanira kunge chiri chirongwa chodzavana kuchengetedza kuchengetedza runyararo uye kutumudzira nyika yezvako kwete kuti chive chirongwa chinoshandiswa namapato ezvematokerwo enyika kurikruta vana vechidiki kunyanya munyaya
Vakafano bada chigaro chemutauriri muchikamu chechidiki chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Steven Sarkozy Chuma vaudza Studio 7 kuti donzvo rechirongwa ichi rakanaka asi rinozovhiringwa nekiita zvematongerwo enyika.
Challenge iri haitika kana challenge hombe panyaya yeNational Youth Service yemuno muZimbabwe ndeyekuti iri kushandiswa neboka rezvematongerwo enyika ZANU-PF kushungurudza vagari ende uye timing yacho iri kupushwa nyaya iyi kana chitanda zvakamboitika kumashure zviri pachena ZANU-PF inoda kushandisa National Youth Service semilitia group nekuzoti kana yadyiwa maelection yochirova abereki nekushungurudza vabereki sezvatakamboona kumashure muna 2008.
Imwe nhengo yeZANU-PF Youth League vaPeter Matangi vaudza Studio 7 kuti kudzorwa kwechirongwa cheNational Youth Service kwakanaka vachiti chinoenderana neurongwa hwevechidiki munyika weNational Youth Policy.
Ikuda kuti tinobata vagari vese muZimbabwe zvisinei nebato rako, zvisinei nebato raunobva kana nzvimbo yaunobva nerudzi rwako, chingotarisa nyaya idzodzo dzepatriotism kuremekedza nyika yedu nekuda zvakamirirwa nenyika yedu. Ende inyaya iri paconstitution bumbiro redu renyika yeZimbabwe, inyaya iri muYouth Council Act, inyaya iri muNational Development Strategy 1 chashanda kubva muna 2021 kusvika muna 2025.
Sachigaro wekomiti inoona nezvevechidiki retired Major Matthias Tongofa vati komiti yavo ichanzwawo kubva kugurukota rinoona nezvevechidiki pamwe neveruzhinji munyika uye ichazotura gwaro rayo kuparamende kuti izeye zvinenge zvabuda mutsvakurudzo yavo chirongwa ichi chisati chaparurwazve. Dare remakurukota rakaita chisungo muna kubvumbi gore rino chekudzora chirongwa ichi uye pari zvino pari kurongwa hwaro hwekutangisa chirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira munguva dzechimbi-chimbi nenjodzi vanoti vanhu vangangosvika vapfumbamwe vaurayiwa usiku hwemusi wechina nechishanu mukurwisana kwakasimba pakati pezvikwata zvakapakata zvombo muguta guru reLibya, Tripoli. Nhengo dzeparamende muAmerica dziri kuferefeta mhirizhonga yakaitika pamuzinda weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rapera dzinoti vaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakasarudza kusada kutora matanho kwemaawa anodarika matatu apo zviuru zvevatsigiri vavo zvakapinda nechisimba muCapitol Hill zvichiedza kumisa kutambirwa kwekukunda kwavaJoe Biden musarudzo yemutungamiri wenyika. Zimbabwe iri kukurudzirwa kudzika mitemo yakasimba inobatsira mukuderedza kumbunyikidzwa kwevanhu vachishandiswa kana kuendeswa kwavasingadi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezvegwaro iri rinonzi 2022 Trafficking in Person Report, vakafanobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe, amai Meg Riggs, vaudza Studio 7 kuti gwaro iri rakakosha zvikuru mukuedza kudzivirira dambudziko rekumbunyikidzwa kwevanhu vachizoguma vobatwa senhapwa kana kumanikidzwa kuita zvepabonde. Kazhinji vanhu ava vanenge vanyeperwa kuti vari kuenda kumabasa. Vati Zimbabwe haina zvakanyanya zvairi kuita kugadzirisa dambudziko iri.
The government of Zimbabwe, however, did not demonstrate overwhelm increasing efforts compared with the previous reporting period, even considering the impact of COVID-19 pandemic on its anti-trafficking capacity. The government did not amend its anti-trafficking law to criminalize all forms of trafficking. Zimbabwean authorities did not identify any trafficking victims or provide care for victims in its designated shelters. They did not convict any traffickers. Therefore, Zimbabwe remained on the Tier 2 watch list for the second consecutive year.
Hurumende yeZimbabwe haina kuratidza kuti pane zvimwe zvakawanda zvavakaita zvichienzaniswa nezvavakaita muna 2021 kugadzirisa dambudziko iri kunyangwe zvazvo tichiziva kuti kwaive nedambudziko recovid-19. Havana kuvandudza mutemo wavo kuti vakwanise kuti ive mhosva kune vese vanoita mhando dzakasiyana siyana dzekumbunyikidza vamwe.
Zimbabwe ive pachidanho chiri nani, amai Riggs vakurudzira hurumende kuti ipe zvikwanisiro kune vanorwisa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu idzi.
The report provides 11 priority recommendations for action to combat human trafficking in Zimbabwe, including recommendations the government aimed its anti-trafficking law to criminalize all forms of trafficking in line with the 2000 UN TIP protocol. Renew, implement, and allocate sufficient resources to the Anti-Trafficking National Action Plan.
Zimbabwe yakakurudzirwa kuita zvinhu gumi nechimwe kugadzirisa dambudziko iri, kusanganisira kuvandudza mutemo, kuwanisa zvekushandisa zvakakwana kuAnti-Trafficking National Action Plan, napamwe nekuti nyaya dzevanobatwa nenyaya iyi kumatare dzifambiswe nechimbi chimbi.
Vana vadiki kubva kuZimbabwe vanonzi vari kusanganawo nedambudziko iri vachiburiswa muZimbabwe kunoshandiswa munyika dzakapoteredza dzakaita seSouth Africa. Gwaro iri rinotiwo vamwe vana kubva kuMozambique neZambia vanombunyikidzwa mushure mekupinzwa muZimbabwe zvisiri pamutemo. Vanhu vakawanda vanoguma vombunyikidzwa kuSouth Africa vachibva kunyika dzakaita seNigeria neSomali vanonzi vanodarikawo nemuZimbabwe. Asi vachipindura, amai Priska Madziviridze vanova gweta rebazi rinoona nezvemukati menyika vati gwaro iri harisi kutarisisa kuti Zimbabwe sedzimwe nyika yakavhiringwa nechirwere checovid-19, izvo zvinovavo zvakakanganisa mabasa ekudzivirira kumbunyikidzwa uku.
Kubuda netsvakurudzo yavakauya nawo vaifanirawo kuona nguva yatangatiri nguva yechirwere checovid-19. Kuti nezvaiitika, kuti mamitinga aisakwanisa kuitwa, vanhu aisakwanisa kufamba, nezvainga zviripo, hapana zvizhinji zvaikwanisa kuitika nekuda kweirori denda recovid-19. Panyaya yebudget, government yakatotipa an allocation, titori nevote on trafficking in persons. Ndiyo yatiri kushandisa kuita mamwe maactivities ari kuitika iwaya.
Panyika dzose dzemuAfrica, Namibia ndiyo chete iri mutaya 1 mune nyika dzine mitemo yakanaka dzinosanganisira America nedzimwe dzakabudirira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chine mukurumbira munyika cheDynamos chiri munzira kuenda kuvulawayo kunosangana neChicken Inn chisina vatambi vacho vashanu vane mukurumbira. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvondo rimwe chete ichangobva kusangana neFC Platinum, iyo iri kutungamira gungano iri. Dynamos yatarisana nerimwe gomo rine mukwidza, apo iri kunanga kuBulawayo kunosangana neChicken Inn, iyo iri pachinzvimbo chechipiri patafura yeKasolaga Premier Soccer League. Vachitarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi, vaongorori vemutambo wenhabvu havasi kupa dhimbare kana kamukana zvako kekunokunda muBarber Field Stadium mangwana. Pamusoro pezvo, Dynamos ichange isina vatambi vavo vashanu vane mbiri vanoti Bill Antonio, oyo ari kuBelgium uko ari kutsvaga basa, pamwe naShadrack Nyawa, King Nadolo, Brandon Mpofu naRalph Kaondera, avo vakakuvara. Mumwe mucheveri wemutambo wenhabvu vatinotenda Kanyama vanoti Dynamos haimire mumutambo wezvikwata zviri kurwira kutora mukombe izvi.
Ndene musi haizunge zotamba zvinonyazokoneka chaizvo chaizvo kozi nemainjeriza ainayoka handikuone chinorohwa.
Asi murairidzi wechikwata ichi Tony Ryan Raya haasi kutarisa zvese izvi achiti varugadzirira zvakasimba kuti vafadze vatsigiri venhabvu kwete veDynamos. Chete.
Aiwa, tiri kugadzirira zvakanaka. Tichaedza nepatinokwanisa. Titambe tifadze vanhu.
Chicken Inn neDynamos dzakasonana neFC Platinum iyo ine mutambo usina kunyanya kuoma pamusha neZPC Kariba mangwana zvekare. Chiri kunakidza ndechekuti zvikwata zvese zvitatu zviri kutungamira gungano iri zviri kutamba mangwana zuva rimwe chete Cranbourne Bullets ine Harare City muVengere Stadium. Uko yadha iri muNational Sports Stadium neNgezi Platinum Stars iyo iri kurairidzwa naBenjamin Mwariwari uyo akaita mukurumbira mhiri kwemakungwa. Ngezi haisi kufambirwa nezvinhu zvakanaka zvekuti iri pachinhano chetsere mapoints 14 pasi peFC Platinum. Asi mutambi wechikwata ichi Leslie Kashitigu anoti vatsigiri vavo vasaore mwoyo nekuti mufaro uri munzira.
Munhu masapotazi ngezi nokuti mungoramba muchiti sapoto shabuda mawina nouya saka tichikuramba tichipusha kuti tiwanekutiramba tichiita mawina.
Mitambo iri kuenderera mberi nesvondo apo zvikwata zvemubhulawayo Highlanders neBlue City zviri kusangana muBarberfield Stadium. Zvikwata zviri izvi zviri kufamba nzira dzakasiyana. Highlanders achida kukwira kudenga kurwira mukombe, Blue City ichida kupunyuka kubva madhaka mairi. Mumwe mutambo mukuru zuva iri uri muNational Sports Stadium apo pari kusangana Capes United neManica Diamonds tisingakanganwe Triangle neBlack Rhinos pamwe neTenax iyo iri kusangana neBlawayo Chiefs. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Cariati.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwevashandi vehurumende hwekuda kurangwa mabasa svondo rinouya kwemazuva maviri pamwe nekurambidzwa kwesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuratidzira nemapurisa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vashandi vehurumende vosunga kumborangwa mabasa kwemazuva maviri svondo rinouya vachimirira kuona kana hurumende ichigadzirisa zvinyunyuto zvavo zvemihoro. Kukundikana kwayo vorangwa mabasa kwenguva yakareba. Dare redzimhosva rinorasa chikumbiro chesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition chekuti danho remapurisa rekuvarambidza kuratidzira kwanga kwakarongwa nhasi risendekwe parutivi. Hurumende yovimbisa zvakare kuti ichaferefeta nyaya dzose dziri kupomerwa mamwe makambani ezvizvarwa zvekuChina izvo zviri kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku.